irikufamba zvakanaka tichiita maprimary relations edu nomusi wesunday musiwa 29 nyika yose inenge ichiita maprimary relations kubva pana kansela pana mp vewomens quota masenators zvese zviri kuitwa musi umwe chete
saka ndianani vanenge vachivhota apa
tinenge tichivhotesa vanhu vamastructures every card carrying member achavhotera makandidhetsi aanoda
muri kufara here neuwandu hwevanhu vacho varatidza kuti varoda kunge vachikwikwidza vakamirira bato rezanu pf
makandidhetsi auya anoratidza kuti musangano wedu is the largest party in the country unodiwa navanhu vese kuona vanhu vachitoti dai dendapinda dendapinda asi vari kutokwikwidzana dai ndiri ndamira kune mamwe mapost unotiwana kuine 30 candidates zvirikukondesa zigaro 1
ko kana pamira pakadaro muri kuita sei vanotanga vambotaurirana here vanhu ava kana kuti
kutoti kana vati tiri kukondesa tongoti ndaapedza secret ballot movota
asi tiri kuona kuti sarudzo dzaakutoitwa vanhu mazita abuda vanhu vane nguva yakakwana here yekuti vanyatsotsvage rutsigiro rwakasimba pavamangwana kana kuti mune makurumidza kuita sarudzo
kwete vanhu vemusangano vari kuvhoterana saka vanhu vanozivana kare saka hapana nidhi yenguva yakareba yokambena nekuti munotozivana kana vari kansela vamunoda vari muward menyu kana ari mp anofanira kunge achishanda navanhu muconstituency imomo saka munhu anofanira kunge achitozikamwa already saka hapana nidhi yetime yakareba reba yokambena muri vanhu vanongozivana muri kuita gemu renyu romba menyu muchizivana murimo
saka ndaanani vanenge vachivhotesa apa hapazoite mutauro here
saka foma inonzi independent electoral commission yezanu pf ndiyo inenge ichivhotesa ichisupervisa maelections obviously ichishanda nenhengo dzomusangano dzinenge dzisiri kukondesa maelections
saka vanenge vaine zvichemo vakasununguka zvakare kuti vadzoke kubato
vanoenda kuindependent electoral commission nezvichemo zvavo